A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 17th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the crackdown on vendors by the Harare Metropolitan Police.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
They just started to beat people randomly and confiscating their ways. They are trying to move away the people they think they are opposing ZANU-PF. It's not that they are moving people, they are moving those whom they think they oppose ZANU-PF. There is nothing at the new venue site. There are no customers, no toilets, no sheds. So how can I go there?
Ana vanhu varova mapurisa edu anga achiita basa rao pakona pa first na Nelson Mandela ndobva atanga kupotserwa nematombo nevanhu vanga vachigununguna nekuitwa basa nemapurisa edu yekuti vari kubvisa vanhu kuti vanhu vaende kunotengesera vanhu vanotenderwa.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the crackdown on vendors by the Harare City Council.
The Harare Municipal Police clashed again with street vendors who were returning to their old vending sites as local authorities intensified a crackdown on illegal vendors. Council police who were traveling in two trucks in Harare, packed with stones, allegedly started throwing missiles at vendors who retaliated.
Of course, in an interview with NewZimbabwe.com, Southern African Parliamentary Support Trust Executive Director John Makamure said Africa's resources are not contributing to the development of the region, as the resources were being exploited by both domestic and external investors. He added that street vending is not exclusive to Zimbabwe, but is an African problem which speaks to poor governance of resources by both domestic and external actors. Of course, that is what Mr. Makamure had to say about the problem of vending in Africa. Gibbs,
what do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Onguka hamadza diwa nasi tirikuendera mberi tichiita hurukuro nenyaya yekuti pangagadziriswe sei dambudziko rapinda munyika revanhu vari kutengesa mumigwagwa. Vamwe vari kuti vanhu ava havana chavari kukanganisa nekuti vari kutsvaga chouviri munyika, hamuna mabasa, vanhu vakawanda vakagumurwa mabasa. Nekudaro kuti vawane kurarama vanofanira kuita zvimwe zvinhu. Asi nekune rimwe divi, vamwe vari kuti aiwa ngavabviswe pakati peguta vaendeswe kune dzimwe nzvimbo kuitira kuti vamwewo vari muguta vari kubhadhara mitero yavo vane mastoro imomo muguta omu vakwanisewo kuita basa nemazvo. Nekudaro tira kuedza kuti tionesane imi vana veZimbabwe, vanhu vacho vari kutengesa migwagwa vezvitoro, kuti dambudziko iri ringapedzwe sei pasina bata murefu bata mupfupi. Gibbs.
Iwambe mahlabazulu lingalitshona njani namhlanje ke ngolwesihlanu, siyakwazi it was a Friday abantu bafuna ukuya ngkhaya, kodwa ke lingahambi ke ukuthi liye lilala ke namhlanje sesixoxeni phela ngodaba lwalaba abathengisa esitaladini. Namhlanje ke Harare sizwile ukuthi bakade kulokugijimisana okukhulu kakhulu lapho ke amapholisa lawa kade ehambe ethwele isitina lamatshe bezithwele ngezimota kube sesithi khona ngale ke abathengisayo labo kati beba hlasela ngamatshe. Kuzobuya ke kobulawa sizwile la kukuthi umunicipal khona ngale ukhiphe abanye abantu endaweni kade kade bethengisela kizo. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi kambe udaba lolu lwaqalisa ngapi njalo luya ngapi. Ukuze lingene kuhlelo khona manje nasi nombolo 001-202-619-2077. Kuna ngapo ke kubulawa inkulumane enketa emagwegwe eCountry Park la kuna ngapo ke Hillside. Sikhuluma ke ngodaba lolu ukuthi phumane egcekeni lisitshele ukuthi uwaqalisa konke khona kumbani. Inombolo lifone kanye phela 001-202-619-2077.
And I think Gibbs, we have our three guests. First, three guests are lined up. First, we have Dr. Godfrey Kanyenze, an economist with the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Dr. Kanyenze, good evening.
A very good evening to you.
Thank you so much for joining us. And we also have from the Employers Confederation of Zimbabwe Executive Director, Mr. John Mufukari. Mr. Mufukari, good evening.
Good evening to you and good evening, listeners.
Thank you so much, gentlemen, for joining us. And last but not least, we have Councillor Peter Moyo. He's a Harare councillor. Councillor Moyo, good evening.
Good evening to you. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Now, let's start with you, Councillor Moyo, before we go to these other two gentlemen. So, at the end of the day, where is the council in terms of this vending crisis? And really, who started it?
Well, I think it's in the public domain that these vendors are in town selling their wares, not by choice, but circumstances which are beyond their control forcing them to be in the on the street. Firstly, you remember there were some very few vendors to these designated areas, but when the first lady was meeting people all over Zimbabwe, she encouraged those who are selling whatever they are selling to continue doing so, and nobody should touch them. And the people started flocking because of the closure of companies. So many people lost their jobs. And the only alternative is to buy and sell something, irrespective of where you are selling from. Now, who started this? It was started by the government, and the government has the responsibility to put everything on place. Be it removing vendors, be it always giving them jobs, it's up to the government to know where they are going to put these people to. It's not the type of the responsibility, because this is beyond our control. Now, the person who is doing this, it was started by the Minister of Local Government, which gave an ultimatum to vendors to move out of the street. And therefore, they want council to take charge by removing people on the street. But look, the council has not yet made any resolution to say people should move out of the street. People who are doing it is the Minister of Local Government. Whether they are using ZRP or they are using the National Army in the council uniforms, or they are using the council officials and employees, we don't even know.
So thank you very much and stay on the line.
Let's go to Dr. Kanyenze. Dr. Kanyenze, there is a crisis here. What is causing this?
Well, it's a very simple issue. It has nothing to do with the vending and vendors. It has to do with the policy inconsistencies. Because what really happened is that when the first lady was doing those rallies, she's the one who opened the whole can of worms by encouraging vendors to sell wherever they wanted. So she did two things, which are unfortunate, and they've created this crisis. The first thing is that she told the police not to interfere with the women that are selling wares and to allow them to sell wherever they wanted. So in other words, it actually rendered the law enforcement ineffective in the sense that they no longer, you know, have the power to do what they are supposed to do. So in essence, even those people that had not, that were not even vendors before, realized that there was an opportunity. And you know what happens when there is an opportunity? Everyone now wanted to come into the, you know, sales street to sell. And then the deluge now, this is the crisis. Mm-hmm. When now there was this deluge of people that descended onto the city centers, wherever, whether it's Mutare, Harare, Bulawayo, all over, it became a national ISO, simply because people were responding to the very fact that the highest level had given them the go-ahead to do whatever they wanted and sell wherever they wanted. So now, as a result of that announcement, and the deluge now of the people that were on the streets, it became an ISO. It became so obvious to everybody that a person had issued a directive when, in fact, they were not the authority to do what they'd done. So now, in Shona, we say, Nyoka Urua, Izirumi, you know. So in essence, that's where the problem lies. Now we are now blaming the vendors, we're blaming the councillors, we're blaming everyone else. And yet, actually, it is a man-made problem. It is a crisis that was created deliberately, which weakened now the law enforcement authorities, the local councillors, the local authorities could not do anything but watch, because the, you know, the directive had been issued at the very highest level. So I think this is the source of the problem.
Mm-hmm. Thank you, Gibbs.
Mr. Mfukari, can you trace to the source of the problem to the level where these two gentlemen are saying, actually pointing to the government? Is that the case, or maybe there's something else?
Well, it is very clear that the economy is not performing. And when the economy is not performing, people must have alternative means of sustenance. And vending is quite clearly the easiest way of sustaining yourself, because so little is required for you to go into a vending business. Mm-hmm. However, I stand on the side of the people who pay the rent in the city and who are keeping the city going. Mm-hmm. And these are the people who have people selling right outside their doors everything that is available inside their shops. Mm-hmm. So it was clearly a very untenable situation. Mm-hmm. And whether it was caused by government or whether it was caused by anybody else is really beside the point. The point now is the city found itself in a completely untenable situation, because formal traders were now threatening to completely abandon the city center. And, well, that's too ghastly to contemplate, because then we wouldn't have had a city center at all.
Thank you so much. Gibbs.
Yes, we're Baba Kodakapo Moyo. Ngawusubona ke moyo kambu udaba lolu lungalungiswa njani phela lapha kwefana ukuthi lihlale phezulu kwenkume phela
sihlezi phezulu kwenkume into ekona into elula kakhulu ukuthi abantu baphume ezitrikini nika uyugovernment kanike abantu umsebenzi kuphela abakuna mpoza xoxanisana nabo abafana laba labo mama labo gogo ngoba laba abantu bazaphuma bayozisebenzela basebenzela imuli zabo akuna mntu ushona exoshanisana nabo litho ungabona uhulumende exoshanisana nabantu ungabona uhulumende ehlale ebhethe amabhato sithi ikhaya abantu usehlulekile akula kwesileka okudlula khonapha izini endlini nxa zihlezi umfazi lendoda ungabona besilwa ingqondo sezibhelile kukhona ophelileyo ingqondo yokucabanga nxa bengabonisana benikana ithuba lokukhuluma akula mfazi kumbe indoda engatshaya ubatela amafutha lapha igovernment yiyo yakhonisa abantu kuhle kuhle yathi izacreate umsebenzi 2.2 million kathesi umsebenzi wakhona loyana yi-3 million unemployment amakampani ayabhala everyday amakampani a-vibrant imagine ukuthi ikampani enjengayi-cold storage as an example ikampani enjenge-NRZ e-NRZ as an example shwani ingavala ivaliswa kuyini even mina banganiki i-railway namhla ngingayirana sibili banganiki ithuba ukuthi khona yezamoya ngayirana sibili ngizihlele ngizihlalele evini even i-cold storage
uhulumende lapho uvele upreoccupied nepolitics. Bakhuluma ipolitics every day. Bayabiza imihlangano yepolitiboro ukuze kuyokuta bekhuluma ipolitics ukuthi kunegama jokhi lamawuziwe. Abakhulumi ukuthi futhi amakampani adlalela la madoda esikhathi singakwenza njani. Niyadaba ngoba umnumzana uvice president umnangagwa wakhuluma ukuthi kona sisemuva 20 years behind abanye abantu. Ngiyavumelana naye sithi. Uma sibhizi ngepolitics sisekhangeni. Abanye babhizi namakhompyutha. Abanye bacala ukugqoka amadumbu basemozambiki basethi moyo yethile so.
Hayi siyakuzwa. Hayi siyakuzwa kakhulu ke baba Moyo. So what Mr. Moyo is saying is that maybe the solution to this issue is for the government to create an environment where there could be some jobs so that people can get those jobs. And he says, you know, when you see a government terrorizing its own people, there's a problem. Because you cannot be chasing, you know, vendors, you cannot be beating up them and doing all sorts of things. The thing is, they are concentrating too much on politics. So he believes ZANU-PF is just politicking every day.
Tisata dzokera kuna vakanyenze na vamufukarega titore mutereri. Vahove makadi. Vahove.
Hello.
Makadi yenyu.
Ndiri makadi yenyu.
Aiwa tiripoti pewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dziri pakuti tinoona zviri kuitika zvinenge zvati chibamba. Tiri kundizwa.
Tiri kukunzwa itaura yenyu.
Ndangani kuti zvakaoma kuti izvo ndikaenda paground parikozi panofanira kuenda mazenda. Vari kuti magiredha ari bhizi kugiredha nzvimbo idzeki asati dzagadzirwa. Saka unoshova kuti chiri zii chinovabata kuti vadzinge vanhu mudhorobha zvitadza kutanga vagadzirira nzvimbo dzavari kugadzira dzacho dzokutera dzinozoendesa vanhu nzvimbo dzacho idzodzo unoshova kuti chiri zii. Saka zvinongoratidza kuti vanhu vagara vane hurumende ine utsiye kuvanhu hurumende isina basa nevanhu iva hurumende isingazivi kuti takakosha kuti ive ichinzi hurumende vanhu saka ivo vanongoti ezvinongo ivo zvavo zvichifamba zvevanhu havachina basa nazvo muupenyu hwevanhu kuti vanhu varinorarama sei kana kuti vade kuona munhu achirarama havachina basa nazvo ivo kanzuro vamunoona iri kumhanyamhanya iyeye iyo kuti vanhu vari kutoshandiswawo ne rulipati yagara iripo yagara ine itsiye unotaura kuti zvinorwadza sereki kuti nyika inotambira sezimbabwe inowanisa vanhu achigwedzera nhamo pamusoro penhamo yagara ine vanhu
aiwa tinotenda zvikuru vahove nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda nekutiwanawo tiripo
tinotenda zvikuru of course what Mr. Hove is saying is that at the areas which council is saying it is developed, there is nothing there, you know. They are actually in the process of constructing stores and all that thing, and he's saying this is problematic and he does not understand why council is moving the vendors out when they have not prepared anything where they are supposed to be going. Regai tidzore vakanyenze tichibvunza kuti vakanyenze asine dambudziko rapo iri ringagadziriswa sei manzwa vamufukari vachitivo vemabhizimisi vari kunetsekawo nekune rimwe divi nekuti zvinhu zvavari kutengesa muzvitoro vachibhadhara vashandi vachibhadhara mitero ndo zviri kutengeswa panze pechitoro nevanhu vasiri kubhadhara mitero nevanhu vasiri kubhadhara vashandi
hongu ichokwadi ichataurwa navamufukari asi zvazvinoratidza ndezvekuti pakapuhwa directive iyoyoyo kuti vanhu vangotengese pese pese vangavadai vakatanga kutarisa kuti zvavari kutaura izvi zvingazosvike kupi saka iko zvino tave kumhanyamhanya iko zvino nokuti taane dambudziko rokuti vanhu vakazara mudhorobha vakangoenda pose pose ikangowanja kenjake tsvina hapana mafacilities yekuti vanhu vashandisire mutaundi macho hamuna matoilets vanhu vazara iko zvino saka radambudziko zvinozorava dambudziko kudai saka zvakanakira ndezvekuti mavendors vane vanhu vavo vakavamirira takaita musangano musi unoyu nemapazi akawanda ehurumende nemapazi anomirira mavendors akawanda chose akarongeka chose nevakuru vemacity council vakauya zvakare kumusangano iyoyo wakaitirwa pabelgravia sports club sodzvapfuura ino zvichireva izvo kuti zvinoda kuti vanhu vataurirane chokuta ndo chokutanga ichi zvokucha mhanyisana hazvichaiti nokuti chokutanga kutaura kwandaita vanhu vakakokwa kunzi vaende pavanoda vaenda pavanoda hazvichagona kuti titange kuva mhanyisa iko zvino titange kutakati nembeva negonzo kutandanisana zvakare isu tisu takavati vaende vanotengese pose pose saka zvava kuda kuti titopete muswe togara navo pasi totinyatsotaura zvakanaka kuti taakugadzira kuti muite zvinhu zvenyu zvakanaka zvinhu zvose zvinoda kuti zvigadzirwe zviitwe neurongwa hwakati twasa twasa pose pose pasi rose kune nyaya yemavhenda mukaenda kana kuasia vanonyatsopuhwa misika yavo yakanaka munopa mudzimo musi kana musi wemugovera ndichayeuka tiri kubhangkoku kutainment munotoenda musi wemugovera ground rebhora rose ringe rakagadzirwa nekuti kanzo vakaita zvinhu zvavo vakatara zvokuti vanhu vanoda kutengesa zvinhu zvavo zvakanaka vanhu vatingoenda vachifamba ikoko vachitenga saka zvinhu zvinoda kuti zvirongwe zvigadzirwe pavanofanira kunge vachitengesera ibasa relocal authority nehurumende kuti vagadzire kuti zvinhu zvacho pavanotengesera pacho pange pakanaka ndo chinhu chokutanga ichocho saka iko zvino panofanira kuti pave nekutaurirana kuti zvoitwa sei voenda papi pakanyatsogadzirwa kuti zvinhu zvacho zviitwe zvakanaka saka ndokungaini ndo zvinofanira kunge zvichitoitwa iko zvino kuti tichigadziriswe tambudziko rauya nekuda kwedirective yakaitwa izvi
Gibbs,
what was he saying?
Of course, he's saying that there have been meetings, there was dialogue between the council government and the vendors, and he's commending them for being highly organized. So he's saying that Zimbabwe is not the only country with vendors. He's giving examples from Bangkok and other Asian countries that it's highly organized. Mm-hmm. The only problem with Zimbabwe is that it is chaotic. You don't know what is really happening. Regai chitore mumwe muteereri vatorima makadii
ndakanaka hangu makadiko
aiwa tiripo tipewo pfungwa dzenyu
ya ndiri kuona sokuti nyaya yekudzinganisa ana mavhenda iyi haina zvainotibatsira vanofanira kuvarega vakadaro because havana chinhu chavakanganisa vanoda kuraramisa mhuri dzavo kana vakaba vangasungwa so the only way vanogona kuita nayo inenge yakaita zvakanaka ndiyo kutengesa zvinhu zvavanenge vachiona kuti zvinogona kuraramisa mhuri dzavo nokuda kwokuti kana ivo paivo pachavo vanhu vari muhurumende 6 years dzavo hadzikwani ini kubva pandakura kusvika panapa 6 years dzavo hadzikwani vanongova vachingochinja from one ministry to the other from one ministry to the other havadi kubva pazvigaro wati moo munhu anenge akaretrenchiwa nekambani moda kuti ararame sei saka nyaya yokumhanyisa mavhendazi muchiti ari kuitirei izvozvo aa izvozvo zvo ngavatange vagadzirisa ikonomi yenyika ndokuti zvinhu zvigoita zvinhu zvakanaka ukaona munhu wose akupinda mustreet achitengesa there is something wrong somewhere somehow saka hurumende pachayo ngaitange yazvinhu widza muhapa mai ione kuti kwechikumbeta kuti munhu wekudai chii dhani kungotanga vamhanyisa vanhu
vatorima tanga chidamboti tikubvunzei pane vamoka vari kuti zviri kutengeswa nevamwe vacho vari kutengesa mugwagwa ndo zviri kutengeswa nevanhu vemashopu vari kubhadhara vashandi vari kubhadharawo mitero vaakurasikirwawo nemabasa
vari kurasikirwawo nemabasa but mukatarisa vakuru vehurumende vandiri kutaura ka havana mitero yavanobhadhara kupi instead vana vavo vanopinda kuzvikoro zvinodhura zvokunze kwenyika ndo vari kuramba vachida kutiomesera isisu mavhendazi achona mavhendazi achona isisu tisina kana chunhu taakufananidzwa nedhongi rokuti chero dhongi richimhanya pangoro rei richingorohwa saka ndoda kuti rimhanye rinenge da kuti rimhanye sedhongi iroro zvizvizivi anogona kubvumirana nekuti ukaenda kungamo uko dhongi rinorohwa chero richimhanya sei pangoro zvinometa kuti riri kumhanya zvakaita sei riri kudhonda sei asinenge richingorohwa ndo zviri kuitwa mavhendazi isisu tinowana mari shoma shoma ndinofanira kubhadhara mari yefees kuchikoro kuya kuya ivo vanorya vachidya zvakanaka nefrog nenaisi vana vavo vachipinda zvikoro kunana malaysia hakuna kana sendira vanobhadhara kana kuti kupi andiwaona 6 years dzikakwana havaritai andiriwaona so zvinoshungurudza vana vezimbabwe izvezvo kuti
ko iye munoti nhasi mabvisa chobvo panapa tiisiye zvake zvakakwana kudhara mabvisa munangarwa gore rino tinotadzidza zvakawanda zvokwati tinotaura chokwadi gore rino tinotadzidza zvakawanda
igore redzidzi
kuti vane hurumende yedu
aiwa tinotenda zvikuru vatorima Mr. Torima is saying as a vendor is deeply concerned and he does not understand why the government might want to stop them from doing their business because he's saying it's a desperate situation and he's giving a very flowery imagery of a donkey saying you know when people, they have a tendency of whipping it, even if it's doing a good job. You know, you do all sorts of jobs. You use it to carry stuff and all that, you know, but you still whip it even if it's there's no problem at all. You know, it's doing a good job instead of commending it for a good job. You whip it along the way, yeah.
Mr. Mfukari, how do we fix this as a nation?
I think the best position for us to fix this is to let economy take precedence over politics. And I think the one issue that we have completely failed to do is to prioritize our economy over our politics. And we have always ended up with short-term populist measures which have always left us worse off than we were before. So this vendor issue is a typical case in point. We needed to have done things in an organized manner like Dr. Kanyenza says, but we chose to do it in a populist manner. And now it has come back to haunt us. There is absolutely no way from our business is going to remain in the CBD when it's no longer economic for them to do so. And we will have the, as I said before, unthinkable situation where we have a CBD that is completely taken over by vendors and nobody else. So the way to go about it really is let us look at the economics of this thing. We in business were horrified when government decreed before the last election that city councils were not to be paid for services already rendered. And most city councils have not recovered from that. And we are now seeing a situation again where government orders the city council, which is already struggling to survive, to put up vending sites. Honestly, where on earth is this city council going to get that money? So we must look at an economic solution.
Yes, thank you very much, and stay on the line. Baba Moyo, sizakucela ukuthi njengoba sizongazana ukuthiwa ubhizi mpijana sikubuze ngesindebele ukuthi pho manje wena ubona zana kuzalungiswa yini khonokho.
Ya lapha kulayinto ezalungiswa lapha kadeze ungakhangela just as an example kunabantu abazithi ama-landed barons ama-address ayishethe ama-open spaces ikhathi liyachiya ama-breeding space yachiya indawo zokwakha isikolo yachiya indawo zamakampani ukuthi kube le industry bayekela abantu abanjengama-MP e-ruling party abafunde balungisa isimpeto yinto abahamba besiyibeyiveta besithi singama-landed barons bethengisela abantu abazibekelayo ngekudala kathesi bajangela uhulumende uyakwazi ukuthi ngoba anayenza into yena leyo kodwa ukuthi khona babamise nabafuni elecedile ukwakha abantu laena baza kuthi kansile abaliliyozekeza into zonezo kazoyikukhusile izwe njani kona
aboni-ke emoyo baba emoyo baba ye sibongele kakhulu baba
Of course, Dr. Kanyenza, please do stay on the line, and Mr. Mfukari and Councillor Moyo, so that we can conclude. Gibbs, do you have a caller there?
Yeah, ndomnumza no zet ngube ubambe kona hapo usemfilabusi ubambe baba.
For our radio listeners, unfortunately it ends here, but the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned.